Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 11 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Saka ndinofunga kuti handi mutemo uchabatsira kuti zvinhu zviite nani muhealth sector.
Hurumende yadzika mutemo unogona kupinza vashandi mune zveutano mujeri kwemwedzi mitanhatu kana vakaratidzira.
Asi tinokurudzira mapurisa kuti asunge zvekare avo vaionekwa vachitora mavhidhiyo vachityidzira nevairova zvekare machembera ataiona.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti asunga umwe murume pamusoro pekurohwa kwamurehwa kuyavachembere vanotsigira bato rinopikisa.
Tikatarisa makore mairi adarika patinongobva muhorodhe yekrisimusi naiyo nyee, tinoona kuti makesi zecovid agara anokwira.
Vanhu vaviri vanonzi vakafa necovid-19, vamwe makumi mashanu nevashanu vachiwanikwa vaine denda recovid-19 kuManicaland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakasaina mutemo unorambidza vashandi mune zveutano kuratidzira. Vanoratidzira vanogona kuvharirwa mujeri kwemwedzi mitanhatu. Izvi zvinotevera kusawirirana pakati pehurumende nevashandi mune zveutano maererano nenyaya yemihoro. Zviuru nezviuru zvevashandi mune zveutano vari kubuda munyika kunotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika. Nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya iyi sezvo Zimbabwe isingakwanisi kurasikirwa nenyanzvi dziri kubuda munyika. Dr. Ranga vanoti hapana chikonzero chekuti Zimbabwe itadze kubhadhara vanamukoti nevanachiremba mari inobhadharwa nyanzvi idzi mune dzimwe nyika dzemusadak.
Ndinofunga vahwande kuti mutemo uyu hauna haubatsire, uchatongoita kuti mahealth care workers abude munyika, nekuti ivo havasi kubhadharwa mari dzakakwana apa vachabvumidzwa kuti kuratidzira kana vasiri kuwana mari dzakakwana. Saka ndinofunga kuti handi mutemo uchabatsira kuti zvinhu zviite nani muhealth sector.
Sokuona kwenyu, chii changa chifana kuti chitwe nehurumende kugadzirisa nyaya yevakoti nemadoctors kuti vaite basa ravo zvakanaka? Chii chiri chikuru chinofanira kuitwa apa, Dr. Ranga?
Chinofanira kuitwa vahwande ndechekuti ngavawane masalary kana kuti mihoro inokwana inoenderanawo nemihoro kana masalary dzanowanikwawo muregion yedu tatana South Africa, Botswana na Zambia nedzimwe nyika dzakatitenderedza. Vashandi vemadoctors nemanurses akawana mihoro yakadaro havazowane nidhi yekuti varatidzire. Uyezve chandingawedzera ndechekuti muzvipatara hamuna mishonga yakakwana, hamuna equipment yakakwana, saka morewo yemahealth workers yagara iri very low already. Saka hurumende inofanira kuita more kuti zvipatara zvinge zviri functional. Zvipatara zvairasana pararenyatwa mareferal hospital dzanga nemishini maradiology equipment and so forth, zvinoita kuti vashandivo vachienda kubasa vasava disheartened or discouraged. And ndosaka vazhinji vari kubuda because vari kuona kuti maskills vanawo but environment yavari kushanda mairi haisi kuita.
Imi kana makatarisa zviri kuitika mubazi rezveutano, mungati hurumende iri kutadza here kugadzirisa zvinhu kana kuti havasi kuda zvavo kuita nomwoyo wese?
Ndinoona hurumende haisipika nemwoyo wese nokuti tiri kuona mavhidhiyo akawanda kusungudza hospital here, kuparirenyatwa here, very sad videos ari kuratidza vanhu pane chipatara zvitiri muchimiro chakanaka. Saka ndinoona ndokuti hurumende haisisa enough money, enough resources, enough attention kuzvipatara zvedu, especially mareferal hospitals, nokuti kana zvipatara zvisiri kushanda it means tikupererwa nevanhu vakawanda vari kungoshaya necessarily. Saka ndinoona sokuti hurumende mapriorities ayo haasi very well aligned, because mukava nepopulation isiri healthy it means hamusi productive senyika, economy haisi kufamba. That's part of the problem.
Nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica, Dr. Simbiso Ranga vari parunhare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti akasunga nezuro umwe murume pamusoro pekurohwa kwakaitwa vamwe vachembere vakanga vari pamusangano webato reCitizens Coalition for Change kwaMurewa. Vachinyora paTwitter pavo, Zimbabwe Republic Police inoti akasunga umwe murume ane makore 60 nemanomwe pamusoro penyaya iyi. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti mapurisa anofanirwa kusungawo nechiduku vazhinji vakaonekwa nekunzwika pairohwa vakuru ava.
Nyaya yemhirizhonga muZimbabwe inyaya inokatyamadza ende inyaya inosiririsa, nokuti pare zvino takuchipinda kumaelections ndipo patinofanirwa kuona mapurisa vachisunga vanhu vanokonzesa mhirizhonga iyi. Kuramba kuri kuita kuchiwedzera mhirizhonga iyi zvinhu zvinotaridza kuti patichasvika panguva chaya chaya maelections tinoona sekuti gore ra2008 rinogona kutosara pasi, nekuti iko zvino zvinhu zvacho zvakuitika zvaa zvinhu zvinotokatyamadza zvokuti tiri kuona vanhu vechikuru vachirohwa. Saka izvinhu zviri kuita senge zvikuramba zvichienda zvichienderera, nekuti hapana vanhu chavo chavo vari kusungwa vachionekwa vachiendeswa kumatare edzimoswa kuti vasungirwe nyaya idzi dzemhirizhonga.
Asi vaMasiye, mapurisa anoti asunga umwe wevanhu vakarova vakweguru vekwaMurewa vatiri kuona pasocial media ava.
Kusungwa kwaitwa munhu uyu nemapurisa zvinhu zvatingati pachirungu is a welcomed development. Munyika ine mutemo inofanirwa ichitevedzerwa, zvinhu zvakadai sowo zvinofanirwa zvirizvo zvezvichiitika. Asi tinokurudzira mapurisa kuti asunge zvekare avo vaionekwa vachitora mavhidhiyo vachityidzira nevairova zvekare machembere ataiona ari mumavhidhiyo, nekuti zvinotaridza kuti panga pane vamwe zvekare vanhu vechidiki vanga varipo. But iyi step hayo yaitwa nemapurisa pakupa even public information yokuti vainvestigator ende umwe wevanhu ivayo ari kuenda kucourt, zvunhu zvatinoona sekuti zvinhu zvinofanirwa kuve zvichikurudzirwa and zvichionekwa as a positive step kumapurisa.
Ko iko panyaya yemhirizhonga vaMasiye, munoti munozviona sei?
Sezvatinogara chingotaura kuti kana tasvika panguva yemaelections tinoona kuti nyaya yemhirizhonga inyaya inova inokurumbira stereki, zvokuti kana yakasabatwa ichangotanga kudai so kana kuti ichiitika zvinozonetsa nango mapurisa acho kuti achizokontrola zvinozoitika kana yatozosvika nguva yacho yemaelection. But development semagweta ndinoona senge zvinhu zvatingati zvinokurudzirwa, and tinokurudzira zvekare mapurisa kuti asunge avo vamwe vakaonekwa vachirova zvekare vanhu vaizvisanganira vachitaurawo nyaya dzokuvakanyika.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Gwaro rekutarwa kwemiganu kana kuti preliminary delimitation report rakaitwa neZimbabwe Electoral Commission riri kukonzera mutauro munyika zvichiratidza sekuti vanhu vashoma nemapato ezvematongero enyika anofara negwaro iri. Rimwe remasangano anongorora zvesarudzo munyika reElection Resource Center rinoti gwaro iri riri mumaoko evanhu nemasangano mazhinji asi zviri kuratidza sekuti harisi kutambirwa zvakanaka. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu vanoti sangano ravo rinoimba kuti veruzhinji vachapihwa mukana wekupa pfungwa dzavo pamusoro pegwaro iri.
Tiri kutarisa ndechekuti izvozvi preliminary report kana kuti report yekutanga yakabva kucommission yekugurwa kwematunhu neZimbabwe Electoral Commission boka rinoona nezvesarudzo yakapinda muparamende committee yakaiswa saka vakutochifamba vachiongorora kuti zvakaburitswa tsvakurudzo yakaitwa necommission nemaganhuriro ayakaita zvidimbu zvayakaita zvemaconstituency kana nezvemawards zvakamirawo sei.
Masangano ane chekuita nezvesarudzo anoti pamusoro peripoti iri.
Iri mumaoko emaorganizations akasiyana siyana. Tinoona kuti vakawanda vatore nemaonero avo avaisa kuvanhu kuti vari kuzviona sei kunyanya vachitarisa mitemo yakaiswa neanganzi maprinciples zvingave zviga zvinotarisirwa kuti zvinge zvichisanganikwa nazvo pakugandirwa kwematunhu zvose izvi vanhu maorganizations akati wandei anozvimirira oga ane maonero avo avaisa muvanhu.
Ko imwi seElection Resource Center munoti negwaro redelimitation iri?
Isu seERC tichange tine gwaro richange richibuda mumazuva mashoma anotevera zvekare riri kutarisa mamepu emawards nemaconstituents agadzirwa nekuzoona zvekare gwaro racho guru riri kuzotaura kuti vavhoti vari munzvimbo yoga yoga vakanowanda sei. Saka gwaro richange richizobuda zvekare mumahours mashoma anotevera kana mazuva mashoma anotevera tinotarisira kuti vanhu vange vachizowana mukana wekupawo maonero avo nemafungiro avo paripoti iyoyo. Chinhu chatinokurudzira zvekare kuti vanhu vange vaine chekuita kana kuti vange vaine maonero avo achitorwa zvekare.
Vabobo Sibunu, tichiona mutauro uri kukonzerwa neripoti iri munoti kuZimbabwe Electoral Commission.
Tinokurudzira Electoral Commission kuti itambirewo pfungwa idzodzo dzinenge dzichibva kuvanhu vakasiyana siyana kunyanya kana dzichizadzikisa zvishuviro atingati maaspirations econstitution yenyika yeZimbabwe nekuti zvinhu izvozvozvo ndo zvinozoita kuti kana tichizoenda kusarudzo vanhu vasazenge vaine kunyunyuta uye vainge vaine kugutsikana nemaganhurirwa anenge akaitwa matarirwo anenge akaitwa miganhu yematunhu emawards nemaconstituencies. Tinokurudzira zvekare vemapolitical parties kuti nekuti vatarise nyaya yekuti nguva yatiinayo ishoma saa nekuda kwaizvozvo vave vanoisa pfungwa dzavo pamwe chete vave semaonero avo pamwe chete vakwanise kubatsira kuti ripoti igone kuzofamba zvakanaka nekuti tiri kuona kuti nguva yatiinayo kubva pakufanira kutambirwa ripoti neparamende nekuzoti zeki president izenge ichitwa proclamation nekuti tizokwanisa kuishandisa pamaelections ari kutevera tine nguva pfupi pfupi. Tikada kuti tizodzokera kumaboundaries ekare tinoona kuti inequalities aripo akati wandei kureva kuti vamwe maconstituents akati kurisei zvinhano kana zvinosvika zvishanu kune mamwe saka tinobva taona kuti aya angatozove anokanganisa kufamba kusarudzo dzedu dzatikatarisana nadzo.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vanhu vaviri vanonzi vakafa neCovid-19 kumaNicaland, vamwe makumi mashanu nevashanu kana kuti 55 vakawanikwa vaine denda reCovid-19 mukati memaawa makumi maviri nemana kusvika nezuro. Bepanhau reChronicle rinoti mashoko akaburitswa nebazi rezvokutano nezuro anoratidza kuti vanhu vane denda reCovid-19 vasvika pamazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevatatu 593. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vakati vakange vasiri muofisi nokudaro vakati tivabate nhasi. Asi Jonga Kandemiri we Studio 7 abata mukuru we Community Working Group on Health vaitai Rusike kuti tinzwe maonero avo.
Isi edwa kushamisika nazvo nekuda kwekuti mukatarisa makore mairi adarika patinongobva muhorodhe yeChristmas naiyo nyee tinoona kuti makesi zeCovid agara anokwira kana tichibva muhoridhe iyoyi yeChristmas iyoyi. Nekuda kwekuti pahoridhe yeChristmas tine vanhu vakawanda hama dzedu dzimwe dziri kubva kunze kwenyika dzakauya. Vamwe vacho vaitobva kunyika kune makesis ecovid-19 ari kukwira. Toyawo munguva iyoyi yehoridhe tine dambudziko rekuti veruzhinji vanenge vasingatevedzewo maguidelines aya ewho ekuzvidzivirira. Ende ndiyo nguva yatinenge tichifara tichiita mapati tichiita makereke magungano akasangana akawanda wanda. Saka dambudziko rekukwira kwecovid-19 harishamisi kana tichibva muhoridhe yakaita seChristmas iyoyi. Saka makesi wawo ari kutiratidza kuti kwatiri kutoenda kumberi tikasangwarira tinogona kuita dambudziko guru rekukwira.
Mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday vaimbova mutevedzeri wemukuru wehurumende panguva yemuhurumende yomubatanidzwa vaArthur Mutambara vanoti Zimbabwe Electoral Commission inofanirwa kutanga patsva kugura matunhu anozoshandiswa pasarudzo kana kuti delimitation, vachiti gwaro ravakabudisa harina zvarinoreva uye harisi pamutemo. Masangano mazhinji nenyanzvi mune zvematongero enyika ari kushora gwaro iri. MuNewsday makare mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti mutemo uchangodzikwa unotyora kodzero dzevashandi vezveutano.
Makadii pastudio apo ini ndiri kurwadziwa nevana vadiki vari kuuraya vanhu vakuru vachirova vanhu vakuru vavasuwaka. MuZimbabwe hapana kana chinhu chinoroi. Dai varoi vaiwanikwa, manje varoi avapo. Mwari ngavachizviratidza vavavhare maziso vanhu vaya, vavharike maziso acho afamba achibonderana nemiti. Nenyaya yekurova vanhu vakuru, unorova vanhu vakuru ndiri wezani ndiwezani uzani chii taneta nayo ZANUPF please. Ende tanet muuku mukwadari uroto moka wota vasi havasivo vari ivo. Ko raiti zvevauraya vanhu vakuru, vauraya sekuru. Saka moda kuti zviitwe sei? Vatinoro vakadicha vakadicha, musari kuzohwina Mwari, havasimu vemunhu wani. Ende vatodyiwa ZANUPF nezvavakuita izvi. Ndiani angavhotera mhondi vanhu vanouraya? Taneta nazvo, tatambudzika isu, tatambudzika zvekutambudzika zviya. Ai, izvi zvatambudzika tashati. Dzimwe nyika dzese dzinongotya Zimbabwe, nhaizvo dzikuityei. Zimbabwe haina kana muroyi mumwe chete, kana mumwe chete zvake. Pedu wega, dai Mwari vachivavhara maziso vanhu.
Muri kutaura namai Mashudu, miya Mashudu. Isusu tinonzwa kurwadziwa, kurwadziwa nevhidhiyo iyi iri kudai kutenderera yatakaona. Ndo zvinotoitika. Haizi Murehwa chete, nzvimbo dzakawanda ndo zviri kuitika kuti vanhu vari kuabhusiwa nezano, vanhu vari kurohwa nezano. Onai kuti iko zvino madzibaba veshanduko vadzingwa nachifi, hanzi chifi. Chifi adzinga madzibaba eshanduko kuti abude mubhuku rake munzvimbo make. Zvive zvichireva kuti kudii? Kureva kuti hatibvumirwi chero kuita zveisisi. Ndoenda ndorwadziwa futi navajobhusikala. Vajobhusikala hauzi mudumbu chete uyu, makatoisirwa poison. Tinovaziva vanhu veZANUPF, tinotovaziva. ZANUPF haidi vanhu, ZANUPF inoda kurowa ende ichishandisa.
Zimbabwe, vana veZimbabwe, kwamurehwa uko Mdara Selemani mumusachi kati ndimi mumunamato zvese. Nguva ichasvika mwarune mhinduro hapana chisingaperi. This year 2023 ichavanyi pochaita zuva ratichazorangarira seholiday munyika yedu yeZimbabwe. Nyika tazvisunungura, tichazvisunungura kunyange zvikaoma sei. Musatya vanhu vekwamurewa, musatya tinozviziva. Vanoramba nezanupf vana varugare gumbo kumberi kwakweduku vairamba tichiomudza kuti vana bhigichitoro vari kuuraya vanhu vachiramba, asi vati vakazoti vaitiwa booted out nezanupf vakazotanga kutaura chokwadi. Ndo zvinongoita vana tafadza mugwadi, ichamumedza zanupf tafadza mugwadi uyu. Ndobva achaziva kuti zanupf yakaipa. Musatya vanhu vemurewa tinemu.
Makadiko pa studio 7 hapo. Munoona zvakuitika mukati menyika yedu yeZimbabwe. Zvinorwadza, ukafunga kuti vasikana vari mujeri nyaya yachaitongwe. Handifungi kuti vari kuda kuti vasikana vabuda vari vapenyu. Ndinokurudzira mhuri yeZimbabwe yese kune vanotsigirawo vasikana nedambudziko ravari kusangana navo kuti pese patinonamata ngatinamatei nezita ravo. Asi ndichiti zvekare kuzanupf hapana chisingaperi, inguva chete, ichasvika nguva.
Makadiko pastudio 7 awa madzakutsako ezanupf awa manawa mukasamangwarira mazivano akaita sana tafadza mugwada anenge achikuudza kuti kwai masanctions ndo ari kuuraya nyika. Vanhu vairohwa kwamurehwa uku vairohwa nemasanctions. Magonyeti akabahwa uda kubuda pabhodha pane lithium achibiwa nowekwamunangagwa aidhraivhwa nemasanctions. Ndazvibhadhara zvinhu zvamuri kuita vanhu vezano.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvichitevera nhaurirano dzakatora gore rose, China neEcuador dzinoti dzaita chibvumirano chekutengeserana. Chibvumirano ichi chinotarisirwa kusimudzira Ecuador munyaya dzezvekurima uye chinonzi chinokosha mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora. Kurukota idzva rechina rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaxinjiang vakasvika muEthiopia nezuro murwendo rwavo rwekutanga kushanyira nyika dzemuAfrica. Vaxinjiang vachashanyirawo Gabon, Angola, Benin neEgypt. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi rinoona nezvekudzidzirwa kweAmerica kana kuti Department of Defense razivisa kuti richatanga kudzidzisa varwi vekuUkraine mukushandisa zvombo nekuchengeta zvombo zvechizvino zvino zvokuchengeta chadenga cheUkraine. America yakatovimbisa Ukraine kuti ichaipa zvombo zvePatriot missiles. Naizvozvo America ichatanga kudzidzisa varwi ava mashandisirwo ezvombo izvi svondo rinouya. Varwi veUkraine ava vanotarisirwa kuva pakati pemakumi mapfumbamwe nezana.
Thank you.
zvongo vedi yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende yatika mutemo unogona kupinza vashandi mune zveutano mujeri kwemwedzi mitanhatu kana vakaratidzira. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti asunga umwe murume pamusoro pekurohwa kwamurehwa kwevachembere vanotsigira bato rinopikisa. Vanhu vaviri vanonzi vakafa neCOVID-19, vamwe makumi mashanu nevashanu vakawanikwa vaine denda reCOVID-19 kumanyikaland. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko aChris Gande nenhau dzeEastern Ndebele.